ndikunzi wakunzi vamwe vacho vari kunzi marongero avaita vanhu vemamelisa maprosecutor kudepartment of justice vanofunga kuti kuronga kwavaita kunosapota macharge ekuti vainzi vaida kuwisa hurumende nechisimba vashandisa zvombo semazivira munoita muno munyika mune vakawanda vane zvombo pamutemo. Saka ndohayo kunyatarisira kuti kuronga kwavaita kunzi iyo chaje vanochise chisemo. Ndizvingazivi zvangu nekuti sechikonini chaji inonetsa kutonga mumatare kuti ukwanise kuti zvaita vanhu marongero avaita vangava asvika pasteji kuti vanganzi vaida kuisa hurumende. Saka mafungiro angu hurumende ikaedza ipapo yoedza kuti nemamwe macharge ekurioting and so on kuti vakatadza nei kuisa hurumende vanovabatira paapa pekuti vaita mhirishonga.
Sekuona kwenyu chii chiri kukonzera kunonoka kwekufambiswa kwenyaya iyi?
Zvinhu zvakasiyana siyana nekuti vanhu vacho vanofanira kuva kuvana vanhu vacho vakawanda several hundred vanhu involved menichi vatsvaga pakutarisa mavhidhiyo evidence and nematiposi ari kubva kuvanhu vachiudza vachikonera mapurisa kuti ndini ndina nhingi ende vanhu vacho vakawanda vakavari mumhirizhonga iyi vakadzokera kumastates avo akasiyana siyana. Saka zvesimbova kukoordinata mapurisa masystem amapurisa akasiyana siyana vamakatiza nzvimbo dziri kure nana Florida nana Texas uko. Saka mei chinovatsvagira ikoko ndo chimwe chinenge chichadzira makesi aya and evidence yacho because munenge anenge achisunga anenge aringoti ndina hapana zvandakaita ndaingofamba ndichitora mapicha. Saka vanofanira kubuilda case hazvisi zvinhu zvinyore pane vanhu vavo mawitness mazhinji vanhu vanenge asingadi kukooperata futi. Saka kubuilda case kwacho hazvisi zvinyore ndozvisa zvinondoita zvinenge zviri kunonoka.
Kana pakawanikwa paine vamwe vane mhosva apa munofunga kuti zvichakodzera chinyi mune zvamatongerwo enyika muno muamerica?
Handioni zvinyanyoshandura matongerwo enyika sezvo takabva kubuda muelection and election yakapera musuno yakachinja hurumende. Saka vaya vakakundwa ndivo vanga vachitamirishoga hapana zvavanokwanisa kuita kusvika tapinda mune imwe election ichauya kumberi uku. Saka ndingangoti maposition atora mapato ari muno muamerica maviri aya makuru emadhemokrati marepublican handiona achichinja nokuti vakabaya kuita musindo pakati pavo kubvira nguva yavaobama zvikangowedzera nguva yavatrump. Saka ndotingori patatiri nguva ino yavabiden saka handioni kutongwa kwevanhu ava kuchinja zvakawanda pamwe chaona vachiisa mitemo yakasiyana siyana yekuedza kuwedzera security pamabuilding emucapital nekuti vanhu vanofamba seisei mucapital nemapurisa emo mucapital kuti vawedzere maprocedure avo ekuti vawedze security mucapital. Ndozvo zvandiona zvichinyanyo chicha.